kuno kuGhana kuti tisimudze nyaya yekudyidzana kwenyika yeZimbabwe neGhana. Uye zvetiri kuti nyika yeGhana ingaishandise Zimbabwe kuti ipinde muSADC. Iwane maopportunities ari muZimbabwe neari muSADC. Iyo Zimbabwe yoshandisa Ghana kupinda kwayo. Region yeWest Africa. Towana maopportunities ekuti nyika mbiri dzisimuke. KuZimbabwe kune nyaya yeminda, kune yai agriculture yatinoziya zvakawanda nezvayo. Kune nyaya yemigodhi yezveupfumi huri pasi, kune nyaya yemanufacturing, kune nyaya yetourism. Kuno kuGhana kune nyaya yefinancial sector. Mabhangi awo akangwara chaizvo, kune dzidzo yatogona kuwana isusu kubva kuGhana isienda kuZimbabwe. Vakawana oil kuno, vane oil, vane mafuta. Saka nyaya yedu yepetro nedizo inogona kusoveka zvakanaka kana kashara rechi neGhana. Uyezve tiri kuti tikapinda muGhana taakuenda kunana Nigeria, kunana Algeria and so on. Taita misangano yakanaka chaizvo kuno, takanga tiri team Zimbabwe, private sector, inclusive government, kuti vanhu vemunyaya dzemafuta, vemunyaya dzeconstruction, vemunyaya dzemanufacturing, vemigodhi nevaagriculture vari kuno kunosunza kuti mainvestors abve muAfrica achipinda muAfrica. Yeah, you know, the intra-Africa trade. Tirikuti zvokazhinji Zimbabwe inotrade neEurope neAmerica neChina. Kota dingumbotradawo between Africa neAfrica.
Pane here zvichemo zviri kusimudzwa nevamwe venyu vekuGhana sezviri kusimudzwa nemainternational investors vachiti Zimbabwe yeda yagadzirisa nyaya yakati neyakati zvikuru sei nyaya zvematongerwo enyika.
Hano chakanaka ndechekuti maAfricans ya vanoti this is say. Vanombobvunza zvavo kuti ko inclusive government iri kushanda here zvakadini ikoko asi vanokasa kakunzwisisa. Tiri kuvatsanangura kuti no, hurumende yemubatanidzwa iri kushanda ine matambudziko, asi matambudziko mashoma compared nezviri kufamba. Saka yes, vanobvunza zvavo asi vanokasika kunzwisisa kuti aiwa maopportunities ariko, vanogona kuuya kuZimbabwe vachiita mari kuZimbabwe. Saka no, zviri kufamba zvakanaka. Ivowo vanoonawo kuti isusu vekuZimbabwe togona kuya muGhana toinvesta kuno, tovabatsirawo panyaya yetourism, toita economies of scale between our two countries. Saka yes, vanobvunza zvakawanda asi tikuvaudza kuti nyaya yeZimbabwe inyaya irana kusofa.